Mutongi wedare repamsoro, vasame odeme, vati vasikala vako dzero kuburitsikwa mujeri, vakati vachazopa zvikonzero zvavo munguva yavasina kutara. Vasikala, vainge vakwidza nyaya iyi kudare repamsoro, vachiti mutongi wedare ra Major Street, amaita fadzwa miti, vakanga vakanganisa pavakatura mutongo wekuti munhu anogara achipara mhosva, saka nokudaro zvaizokonzera kusagadzikana munyika, kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo, mutevedzeri wemutauro webato reCCC, vaGift Ostalos Ziva. Havasi kufara nekunyimwa kwaitwa vasikala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti musungwa agarisa mutirongo.
Nhasi taamu mazuva more than 200 vasati vapiwa bail. Apa bumiro remutemo rinopa munhu wese kodzero rekuti awane bail. Saka zvinoratidza how the judiciary is getting my instructions from politicians. Hatitarisiri sebato kuti kana tapinda muhurumende mapoliticians anofanira kuva above the law. Kana kupa my instructions ku persecute my opponents nevanenge vasingawirira nehurumende. The constitution must apply kune munhu wese. Munhu wese anofanira kuwana kodzero dzake.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku vati kunyemwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala kuri buritsa nyaya dzakawanda zvikuru sei nyaya yekuti matare anogona kunge ane divi raakarerekera.
Ndakuona kuti zvakutaridza kuti vasikala vaumwe vanhu vari kushungurudzwa. Nenyaya dzematongerwo enyika vaumwe munhu ari kubudisa pachenawo kuti nyaya dzekutongwa dzematare dzinoda kunyatsa kuongororwa zvakanyatsa kudzika kuona kuti tingati matare edu akanyatsa kuzvimirira oga here kana kuti pane zvinoda kuti zvigadzwe.
Asi vachitaura nestudio 7 svondo rino gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaramba kuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala. Zvichakadaro mudare ramagistrate vachuchisi vehurumende vati havana kugadzirira kupa mhinduro kudare nhasi pachikumbiro chakasvitswa kudare navasikala nezuro chekuti zvinenge zvichitaurwa mudare pachange pachitongwa nyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvibuditswe pamadande mutande nekutefenyurwa panguva iyoyo. Vachuchisi vati vachazonyora mhinduro yavo pachikumbiro ichi vosvitsa kudare mukupera kwezuva ranhasi zvaita kuti mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vati vachazotora mutongo wavo panyaya iyi nemuvhuro svondo rinouya. Vasikala vakatarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya musiwandira 11 panyaya yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Vasikala vakasungwa muna chikumi gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali vanove nhengo yeCCC nenhengo yeZANUPF vaPius Jamba Mukandi avo vakatosungwa uye kutenda kuti vakadeura ropa. Asi vasikala pose pavakakumbira mukana wekupiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vainyemwa mukana uyu. Vasikala vari kutarisirwawo kutanga kutongwa mangwana pane imwewo nyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo panyaya yemwana ainzi akarohwa nemapurisa akafa pakurohwa kwakaitwa vanhu pamakombi nemapurisa muna 2021 asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti hapana munhu akafa. Mumwe wavakasungwa nenyaya iyi mutori wenhau Hopo Chingono akawanikwa asina mhosva nematare panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.